Kasika mega, mega, pasina no batsira. Ndokudurura mweya wenyu, mega, kuratidza aiwandi mimari.